Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 5/2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi yadoma mwanasikana wavo amai Bona Mugabe Chikore kuti ave mugoyi wenhaka yemufi pachiitiko chaitirwa mudare repamusoro reHigh Court. Hurumende inodzikisa mutengo wehupfu senzira yekubatsira veruzhinji ava vakatarisana nenhamo inotyisa yekushaya mari pamwe nechikafu. Chirongwa chekubatsira vanoshaya kuti vakwanise kurapwa pasina muripo chiri kutungamirwa nesangano reCitizen Initiative chonanga kwaMutare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri yevaimbova yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi yadoma mwanasikana wavo amai Bona Mugabe Chikore kuti ave mugoyi wenhaka yemufi pachiitiko chaitirwa mudare repamusoro reHigh Court. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Musangano waitwa pakati pemhuri yemufi naMaster of High Court wekusarudza munhu anofanirwa kuunganidza nhaka yavaMugabe pamwe nekuzoigovera zviri pamutemo wawirirana kuti mwanasikana wavo amai Bona Mugabe Chikore ndivo vachange vachiita basa iri. Musangano uyu wapindwa naamai Grace Mugabe, mukuwasha wavo Simba Chikore pamwe negweta remhuri vaTerence Hussein, asi vanakomana vemushakabvu Robert Mugabe Jr. nachatunga Bellarmine vanga vasipo pachiitiko ichi. VaHussein vati zvabvumiranwa mudare kuti mwanasikana wavaMugabe amai Bona Mugabe Chikore vave ivo vachatungamira kugoverwa kwenhaka yababa vavo.
Pamutemo panofanirwa kuita anonzi executor, munhu anopinda mubhutsu wemufi. And master pare zvino ati mhuri yese yawirirana kuti hapana mumwe angaikwanise basa iroro, nyango vamwe vaMr Hussein havaikwanise. Anoikwanisa ndiBona Zaire Gondo, apple of Mr Mugabe's eye, the eldest daughter, who will be the executor.
Asi vaHussein vati vanakomana vavaMugabe vakasiya vanyora magwaro ekupa veukama masimba ekuvamirira panyaya iyi kana kuti power of attorney.
Vakomana vanga varipo vakatuma inonzi mapowers of attorney, vachibvumidza master kuenda mberi nedare renhasi because vari kuchikoro zvavo, but ivo vawiriranawo futi vakazvinyora pasi.
Pamapepa akasvitswa kudare pane zita remwana wamai Mugabe asiri mwana wavaMugabe varase ugore raza rakaiswa semumwe wevana vemushakabvu vanofanira kugoverwa nhaka yemufi. Asi rimwe gweta remuHarare vakudzaikadzere vati zvinokwanisika kuti vagoreraza vapihwewo nhaka yavaMugabe kana mufi akanga avatora semwana wake achitevedzera mitemo yenyika.
Hapana chakashata kuti mwana uyu wekwagoreraza anga ari pamabeneficiaries eestate yavaMugabe, asi izvi zvinokwanisika chete kana kuri kunzi vaMugabe vakanga vamuadopta sezvinotarisirwa nemutemo. Kune mutemo unonzi Children's Act uyo unobvumidza kuti munhu anokwanisa kuadopta mwana asiri wake kuita wake. Kana uchinge waita process yeadoption iyi, mwana anenge akutariswa pamutemo semwana wako. Saka nyaya inenge iri pakuti vaMugabe vakatevedzera here Children's Act kana kuti havana. Kana vakatevedzera, hationi pane chaka.
Zvichakadai vaHussein vati upfumi hwakanyoreswa kudare namai Bona Mugabe chikore. Ndizvo zvese zvaiva muzita remushakabvu. Vakati imba yava Mugabe kuBlue Roof neekuMount Pleasant zvanga zvisati zvapera kugadziriswa mapepa nebato reZANU PF.
Tichida kutaura chokwadi, imba yanga iri muzita rebato reZANU PF makore esai. Bati bato reZANU PF tichida kutaura chokwadi ndizvo. Anofanira kutenda kana chinhu chakanaka chaitwa. Bato reZANU PF rakati aiwa tozviziya, takaritenga land stand iyoyo tichida kupa vaMugabe, and we will honor that. Hatingatize nyaya iyoyo nekuti vaMugabe havasisipo, but tichazviita, tichavapa imba iyoyo neimba yekuMount Pleasant, and mapepa acho pari zvino ari kutogadzirwa. And of course zvivanofanira kutendwa because vaita zvinhu zvakanaka, varatidza hunhu chaiyo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi munyori wezvemabasa muZANU PF vaObert Mpofu vakaudza Studio 7 neZuro kuti magwaro emba akatoiswa muzita ravaMugabe chasara chete kuzvizadzisa zviri pamutemo. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabuda mumapepanhau mushure mekuradzikwa kwemutumbi wavaMugabe kuti bato ravo harisi kuzobvisa imba yeBlue Roof mumaoko emhuri yavaMugabe. Kunyange hazvo stendi yavakavakirwa imba iyi yakanga yatengwa nebato ravo panguva yaitungamirirwa nyika navaMugabe. VaHussein vatiwo vaMugabe havana dzimwe dzimba kana midziyo iri kunze kwenyika, kunyange hazvo zvakambobuda mumapepanhau panguva yavaive pachigaro kuti vaive nemba kuDubai.
Maproperties acho ndeapi? Dai imimi semajournalist kana kuti America neBritain nango ndiani nani dai vakauya vachiti gara zviya pane property iri kuDubai manyepo, and nhasi zvaratidzika zvega zvabuda pachena.
Zvimwe zvakasiyiwa navaMugabe avo vakatonga nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe zvinosanganisira imba yekuWaterfalls, imba yekuGun Hill, imba yekuMount Pleasant, mastand maviri ari mumusha weHelensville, purazi reHighfield Farm, musha wavo wekwaZvimba pamwe nemotokari gumi. VaMugabe vakasiya basa muna Mbudzi 2017 mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaMunangagwa avo vakange vadzingwa muhurumende navaMugabe vagadzwe semutungamiriri wenyika. VaMugabe vakazoshaya musi wa6 Gunyana gore rino kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende nhasi yadzikisa mutengo wehupfu senzira yekubatsira veruzhinji avo vakatarisana nenhamo inotyisa yekushaya mari nechikafu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Pasi peurongwa hwaziviswa nhasi, mutengo wemakirogiramu gumi yehupfu hweroller mill wadzika kubva pamadhora anodarika zana neanoraudzira kusvika pamakumi mashanu yemadhora. Muchiziviso chavo gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati zvavaita izvi zvinotevera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa masvondo maviri apfuura. VaNcube vati pasi pechirongwa ichi hurumende ichatenga matani zviuru makumi mana echibage nemutengo wepamusika, ichiatengesa nemutengo uri pasi kune vanogaya hupfu veGrain Millers Association of Zimbabwe kana kuti GMAZ. VaNcube vati hupfu hweroller mill uhwo hunodyiwa nevakawanda ndihwo chete huchaderedzwa mutengo pasi pechirongwa ichi. Sachigaro veGMAZ vatafadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dzatotanga kuita zvataurwa nehurumende.
Hurumende ichaisa mari yakati wandei inonzi masubsidies, ichabatsira kuderedzwa kwemutengo wechibage kubva pamutengo wairi yezvinezvi kusvika kumutengo unoita makumi mashanu $50 pa 10 kg yega yega. Isu tichazenge tichisitengesera kuvaradzidzi vezvitoro kuna muzvina zvitoro nemutengo unoita iwo makumi mana nemashanu $45 pa 10 kg yeroller mill.
Vamwe vataura neStudio 7 vafarira kuderedzwa kwemutengo wehupfu vachiti kukwira kwemutengo wehupfu kwange kwavaomesera zvikuru. Mumwe wevanhu ava ndiva Previous Moyo, avo vanoti varorikirwa zvikuru nezvaitwa izvi.
Kudzika kwaita hupfu kuchabatsira zvikuru sezvo hupfu hurihwo chinhu chikuru chinodiwa pamabasics, nekuti hunodiwa nemunhu wese pazuva nezuva uye tinotarisira kuti zvimwewo zvakawanda zvichadzika saizvozvo kuitira kuti vanhu vakwanise kuafoda kuzviwana.
Amai Samantha Chipeta vanoti vatambira nemufaro danho ratorwa nehurumende uye vatichasara kuona kuti vezvitoro vanotevedza here zvaitwa izvi sezvo kwavanogara mutengo wehupfu usati wadzika. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo danho ratorwa nehurumende rakanaka, hurumende inofanira kugadzirisa chakamboita kuti ikwidze mutengo wehupfu mwedzi wapfuura.
Dambudziko rechipiri randinoona rine nyaya yekudzikiswa kwemutengo iri nderekuti zvinogosvika riini, nekuti matambudziko akataurwa navamutulincuve pakuzobvisa subsidy yekuti vanhu vanga vakuishandisa zvisina kunaka, vamwe vachiisa mari muhomwe. Izvozvo zvinhu hasati zvagadzirika, uye president vaakatara kudzosa masubsidy havana kutaura zvichagadzirika sei. Saka ndinoona sekuti kudzika hako kwemutengo pare zvino, asi handione zviri zvenguva refu, nekuti matambudziko amboita kuti subsidy ibviswe ticharamba tinawo kana asina kugadzira.
Hurumende yadzikisa mutengo wehupfu panguva iyo sangano reWorld Food Program riri kupema mari yekuti itengere vanhu vemuZimbabwe chikafu. Sangano iri rinoti munyika mune vanhu mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vanoda chikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. World Food Program inoti kusvika pari zvino yawana chete mari iri pasi pezvikamu makumi matatu kubva muzana, zvichireva kuti pachine mutoro mukuru kuti iunganidze mari yose inodiwa inoita $293 million. Zimbabwe haina kuita goro rakanaka gore rino nepamusana pezvikonzero zvakati kuti izvo zvinosanganisira kushandukwa kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, sangano reWorld Food Program rinoti kubva zvaiswa mutemo wekuti munyika munofanirwa kushandiswa mari yemo, sangano iri riri kunetsekana kubatsira vari kutambura nekuda kwekushomeka kwemari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, mukuru weWFP muZimbabwe vaEddie Rowe vati kushayikwa kwemari uku kwadzorera shure chirongwa chavo chekubatsira nemari vanotambura kuti vakwanise kutenga zvokudya. VaRowe vati pasi pechirongwa chavo checash in transit vane nzvimbo dzanga dzavane nguva yakareba vanhu vasiri kuwana mari, sezvo vaisisakwanisi kupa vanhu mari yemadhora ekuAmerica sezvinotarisirwa nomutemo. VaRowe vapa muenzaniso wego kwenorth uko vati vanhu vavanobatsira nemari yekuti vatenge zvekudya vakapedzisira kuwana mari iyi muna Nyamavhuvhu wegore rino.
After the SI-142 where we can no longer distribute US dollar cash, we have to convert the US dollars into Zim dollars in order for us to be able to provide the cash transfer.
Mushure meSI-142 apo tisingachakwanisi kupa vanhu madhora ekuAmerica, tinofanirwa kutanga tachinja mari iyi kumadhora emuno kuti tipe vanhu mari. Tine dambudziko rekuwana mari. Izvi zvaita kuti tisakwanisa kupa vanhu mari kune dzimwe nzvimbo nenguva. Ndingapa muenzaniso wekuguo kwenorth, vanhu vakapedzisira kuwana mari yerubatsiro iyi muna Nyamavhuvhu.
Asi varoo vatiwo vakakwanisa kuwana mamiriyoni gumi emari yemuno mushure mekunge sangano ravo ragara pasi nemabhanga ari munyika. VaRowe vati mari yavakawana nezviro iyi vachaishandisa kunzvimbo dzanga dzavane nguva vanhu vekuvasati vawana mari dzakadai seGokwe North nekuChipinge. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vamutuli ncube kuti sei hurumende iri kutadza kubatsira WFP padambudziko yakatarisana naro. Asi bazi rezvemari rakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti richawedzera mari pamwe chete nekuunza mari neuremu hwakakura munyika senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Asi bazi rezvemari harina kuzivisa kuti zvichaitwa rini. VaRowe vaudzawo vatapi venhau kuti sangano ravo richange richitsvaga kwekutenga chibage chekubatsira Zimbabwe, sezvo kuZambia kwavaisimbotenga vari kuchemawo nenyaya yekusanaya kwemvura zvakanaka mwaka wekurima wapera.
Now we used to get most of our grains from Zambia.
Taiwana chibage chedu chakawanda kuZambia, asi iko zvino Zambia yave kuchemawo nenyaya yenzara. Tiri kukwanisa kuwana zvishoma kunyika yekuSouth Africa, nekudaro iko zvino tava kutarisa kuti titenge kupi kunyika dzepasi rose.
WFP inoti inotarisira kuti mwaka uno vamwe vanhu vachawana gohwo riri nani uye vanotarisira kudzika kwevanhu vainobatsira nezvekudya kusvika pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu panosvika kubvumbi wegore rinouya. WFP inotiwo vanhu vemuzimbabwe vanoda chikafu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru, asi kusvika pari zvino yawana mari inosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana zvemari yairi kuda inosvika 293 million US dollars. WFP inotiwo iri kukurudzira varimi kunzvimbo dzakasiyana siyana kurima mbeu dzisingadi mvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa chekubatsira vanoshaya kuti vakwanise kurapwa pasina muripo chiri kutungamirwa nesangano reCitizen Initiative chiri kunanga kwaMutare, uko vana chiremba navana mukoti vakazvipira kubatsira varwere vachange vari muchikanga kwemazuva maviri kutanga mangwana. Mumwe wevari kutungamira chirongwa ichi vaWellington Mahohoma vanoti sangano ravo rakabatsirwa nenzvimbo yekushandira nechipatara checombined health care services, uye vanotarisira kubatsira vanhu vanodarika mazana manomwe pamazuva maviri aya. VaMahohoma vanoti vachange vachibatsira vana vane makore ari pasi pegumi uye vakweguri vane makore makumi matanhatu zvichikwira. VeCitizen Clinic vakatanga kubatsira varwere pachena kuvulawayo mwedzi wapera, uko vakabatsira varwere vanodarika mazana mashanu vakazoendawo kuHarare, uko vakabatsira vanhu vanodarika zana. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMahohoma.
Mangwana chishanu nemusi wemugovera tichange tiri kuchikanga kwaMutare, uko kwatichange tichibatsira vana vadiki vari pasi pemakore gumi ten nevanhu vakuru vane makore makumi matanhatu zvichienda mberi 60 years.
Muchange muchivabatsira nenzira ipi?
Vanhu ava vachange vachikwanisa kuona vana chiremba zviri pachena pasina mari yavabvisa, uye vanenge vachifanira kunge vachitenga mushonga tichange tichivabatsira kutenga mushonga zvakare. Kupfurukidza nemari shoma dzatiri kuwana dziri kuitwa kanzatu kanzatu nevana vezimbabwe vakapfarira pasi rese, tiri kuona isu tichikwanisa kubatsira zvakanyanya kunyanyanyanya kune vanhu vakuru avo vatinoti mapensioners vari kutadza vari kukundikana kutenga mishonga dzezvinonzi zvemachronic diseases dzakaita sana BP nana sugar. Tikatarisa mitengo iyi yemishonga iyeyo munhu angangoda madhora gumi o madhora gumi nemashanu emaus dollars kuti akwanise kunge achitenga mapirisi anokwana mwedzi wese. Saka vazhinji vari kuonekwa namachiremba vari kutaridza ivo kuti dzimweni dzenguva vari kutadza kunge achitenga mishonga iyi basi.
Munotarisira kuona vanhu vakawanda zvakadii kwaMutare?
Tambozama izvo kuti tishambadze zvakanyanya, saka tiri kutarisira kuti tingangosvika vanhu almost kuma700.
Mune kumwe kwamuri kutarisira kuzoenda here mabva kwaMutare?
Zvichipfurukidzana nemari dzatichawana kubva kune mari dzatiri kupuhwa nevana vezimbabwe vakafarira nyika yese, tanga tichitarisira kuti toda kuzoendawo kumaruwa akaita sana Bhinga kana Chivi, uko kwatikambonzwa kuti vanhu vari kukundikana zvakare kunge vachiwana mapirisi akaita sana BP nana diabetes.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here paurongwa hwenyu hwemangwana uhu?
Takaita rombo rakanaka kuti pane chipatara chiri kwaMutare chiri kuchikanga chinonzi combined health care services, chakati icho chinokwanisa kutipa pekusevenzera kuburikidza ivhe nevashandi vavo kuti vakwanise kutibatsira kuti vanhu vakwanise kuonekwa namachiremba munzvimbo yakanaka uye zviri pamutemo.
Hurumende iri kukubatsiraiwo here mukuita basa renyu iri?
Pari zvino tinongowanawo vanenge vachitiwo hazvamuri kuita zvakanaka, but kuti tizita titapuhwa anything chekushandisa pakuita basa iri hatina chata tawana.
Vanga vari vaWellington Mahohoma vesangano reCitizen Initiative vari parunhare neStudio 7 vari kwaMutare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yendege yemuSouth Africa yeSouth African Airways iri kutarisirwa kuwana mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe ane maviri emadhora. Mari ichibva kuhurumende pamwe nemabhanga senzira yekuti kambani iyi isanyura mumadhaka nepamusana pekushaya mari. Munyika maita mutauro wakanyanya mushure mekunge vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaObert Mpofu vataura svondo rapera pamusangano wevechidiki vezano PF kukadoma kuti vanoda kuti bumbiro remutemo wenyika rivandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatonge kudarika matemu maviri. Mamwe magweta esangano rinoona nezvemabasa eparamende reVeritas anoti bumbiro remutemo pari zvino rinoti munhu anokwanisa kuva mutungamiri wenyika kwematemu maviri emakore mashanu kana kuti kwemakore gumi chete. Asi kana vari kutonga vachida kurivandudza vanofanira kuenda kureferendum uye kuvhoterwa nevanhu vanodarika makumi matanhatu nevatanhatu kubva muzana kana kuti 2/3 majority mudare reparamende. Bepanhau reNewsday rinoti vaMpofu vakataura mashoko aya svondo rapera kukadoma pamberi pavamunangagwa avo vakatsinhira kuti bumbiro remitemo rinokwanisa kuvandudzwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi vaMpofu vaudza Studio 7 kuti zvavakataura izvi ipfungwa dzavo kwete dzebato rezano PF. Vati zviri kuvanhu veZimbabwe kana vachida kuti vamunangagwa varambe vari panyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamwe vakatungamira mukunyorwa kwebumbiro remutemo yenyika uye mutevedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC, Senator Douglas Monzora, pamwe nemunyori wezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Blessing atanga nekubvunza vamangwana kuti mashoko avamupofu ari kumirira bato here.
Zviri muconstitution yenyika neyemusangano wedu ndoza ndinotaura nezvazvo. Asi vanhu vane freedom yokufunga zvavanofungawo vachiexpressa maviews avo sezvamataura kuti Comrade Mpofu ativo idzi ipfungwa dzavo dzavainadzo. Ipfungwa dzisina kuipa nokuti vari kutapirirwa nokutonga kunoita vamunangagwa. Saka vachivashuvira kuti dai varamba varipo kusvika amen. Asi kana mukandibvunza nezvekuti mutemo unoti kudii, ndinokuudza kuti mutemo unoti vanokwanisa kutonga for a maximum of 2 terms. Ndo zviri muconstitution.
Vamonzora, munoonawo sei mashoko aya?
Mashoko akaitisisa zvikuru nokuti vaMpofu havangatauri kuti vari kutaura pfungwa dzavo chete nokuti ndivo Secretary for Administration weZANU PF. Kuri kune mamwe mapato ndivo Secretary General, munyori mukuru webato iri. Vasingafungidzirwi kuti vanotaura zvinhu zvavanenge vasina kunyatsofunga. Chekutanga kuti mutemo wedu weZimbabwe, sekutaura kwaita wamangwana, mutemo wedu weZimbabwe unoti president anotonga maximum ye 10 years. Vamunangagwa vanga vaita lucky rokuti vakapedzisa temu yavamugabe. Saka ipapo kachidimbu ikako hakaverengwe zvako, saka kabhonasi kavo kavanenge vainako panyaya yemutemo weZimbabwe. But kana pakanzi pakuitwa extension yetemu, extension iyoyo haibenefite munhu aripo pachinzvimbo ichocho. Pachirungu tinoti takati paconstitution ipapo, if there is an extension of a term limit, that extension does not benefit the incumbent. Saka panenge pakuto benefita umwe munhu. Saka pamutemo hazvipo nepakuti logic chaiyo yekuti vanoda kuti vamunangagwe vatonge kusvika vaane makore mangani. Tine nyaya yekuti vanhu vanozoda kusvika kuma95 kusvika kuma100 years vachida kungotonga idrodamudziko reAfrica iroro.
Todzoka kwamuri vamangwana, munoti kudii nezvataurwa navamonzora? Asi pakwanisike here kuti paitwe kuvhota mudare reparamende inonzi 2/3 pozoitwa referendum munhu oenderera mberi, zvinofamba sei?
Kana constitution ibepa rine document rinenge rakawirira mwana vanhu, kana kuri kuti maprovisions ese ari muconstitution iwayo anogona kuchinjiwa kana constitution ikaitwa amendment. Apa ndiri kutaura technically kuti izvozvo neiyo provision inoti zvakati nezvakati hazvigoni kuchinjika kunze kwekuti zvakati zvivepo, zvinogona kuchinjwa futi izvozvo mubumbiro renyika kana kuri kana zvawanikwa zvakakodzera asi handisi kuti ngatichinje constitution ndiruda kudzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kuti bumbiro renyika nyangwe richifanira kunge richiremekedzwa kana zvawanikwa zvakakodzera rinogona kuchinjiwa apa handisi kuti ndiri kuwirirana nevane pfungwa yokuti mukuru wedu ngaatonge beyond 210 kwete asi ndiri kungoti bumbiro renyika nyika ngaizvizive kuti bumbiro renyika harina kunyorwa padombo rinogona kuchinjiwa nevaridzi venyika yachona vanova ndivo vanhu muZimbabwe
mapanzwa kapo vamonzora
hongu muri kuona kuti vamangwana vari kutambura chizvikuru pakutaura especially point yekupedzisira iyi nokuti igweta rinonyatsa kuziva kuti mutemo wacho unenge wonetsa kuchinja chinja chekutanga ndechekuti mutemo haubvumire kupfuura 10 years chechipiri ndeyokuti kana taakuextenda zvikanzi paitwe amendment yekuextenda kubva pa 10 years extension iyoyo haibenefite munhu ari muofisi saka zvinoreva kuti panenge pakuitwa maamendment maviri kana matatu saka izvozvo tiri kunyanya kumbozviitirei vana veZimbabwe
asi tichidzoka kwamuri vamangwana muchitaurawo navamunangagwa vakambotaurawo here kuti vanoda kuenderera mberi
handina kumbovanzwa vachitaura nezvokuti he wants to go beyond 10 years vari kutonga vachitevedzera bumbiro renyika end havasati vambotaura kuti chinjai bumbiro iro kuti ivo vatonge makore anodarika gumi
mapanzwa kaapa vamonzora
asi vamunangagwa havana kuzviramba zvakataurwa navamupofu
vamunangagwa vakaiti basa rokuti pavanhu vese vomuZimbabwe ane changotaura vosumuka voti izvozvo ataura handina mboti ataura izvozvo vane basa rakawanda rokugadzira nyika pano kutevedzera kutevera kuti nhasi ndingati chii mangwana ndingati chii vashayiwa basa i
asi vakaramba vakanyarara
iwe kana usina kuwa simba nachamisa
vakafunga kuti mugoti unopiwa anyerere
vanga vari mutevedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Senator Douglas Monzora manzwawo zvakare kubva kumunyori wezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana munhaurirano yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7 nhengo dzeparamende dzezano PF neMDC dzakakavadzana zvakare mudare ndokutadzisa imwe komiti yeparamende kuita basa rayo nhengo dzezano PF dzichiti hadzipinde mukomiti inotungamirwa nasachigaro weMDC sezvo bato iri risiri kuda kucherechedza vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika Godwin Manguzha anotipa nyaya iyi
nhasi chaiko komiti inoona nezvemhando dzemoto yatadza kuita musangano mushure mekunge pakandiranwa makobvu nematete pakati penhengo dzeMDC nezanu PF sachigaro vekomiti vajoel gabuza veMDC vati varambidzwa zvakare kuti vatungamire musangano wanhasi nenhengo dzezanu PF izvo zvavange vasingafungire sezvo nyaya iyi yave kugadziriswa
thinking kuti kubva nezuro marimwe zuro payakaanaunswa komiti we didn't expect kuti zvicharamba zviri because at law basa iri taripa kuSROC so it is announced it has taken over kuti vaite basa so we don't expect that my members vaite basa rava paSROC I think we didn't expect that but you know zvine politics on it samozvino
asi vaElias Musakwa vezano PF vati musangano wange watotanga vachitungamira musangano apo pazotanga kupopotedzana
izvi hazvinei neposition yatorwa neparty yedu party yedu yes ine position yekuti until they recognize vagutsikana kuti president wedu vakaelektwa zviri pamutemo and ndivo vari kutonga pati yedu ine position iyoyo ndiyo yatinofanira kuremekedza asi pane zvaitika nhasi ivo vanonoka kuuya kukomiti saka vanga vasingakwanisi kuchair meeting yapakati
patavabvunza kuti havasi kuzvidza standing rules and orders committee here nekuramba vachikakavadzana sezvo nyaya iyi yave kuongororwa vamusakwa vati vacharamba vachiita izvi kudzamara vaudzwa nebato ravo kuti vachirega MDC inoti iri kuremekedza chisungo chakaitwa necongress yebato ravo kuti havatambiri utungamiri hwavaEmmerson Mnangagwa komiti yeparamende inoona nezvebudget inotungamirwa navatendai bit veMDC yakatadzawo kunzwa nyaya dzeuori mwedzi wapera mushure mekunge nhengo dzezanu PF dzati vabiti nebato ravo vatange varemekedza vamunangagwa semutungamiri wenyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 5 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
impuphi iqakathekile ekuphileni kwabantu, kodwa sengitsho kanjalo kasingakhohlwa ukuthi ifike kanjani lapho ekhona namhlanje. Khona lokhu uhulumende asesithi uyakwenza ubevele kwenza, kwathi emavikini amabili asizileyo kwathi kasezukukwenza, wasusa ama-subsidy, impuphi yavukisa $100 ku-$500 kusiya khona le.
Uhulumende uthi usehlise intengo yempuphu, njalo isaka le 10 kg ebelithengiswa nge $100 elizabiza i $50.
Lokubeka ibizo lika Xavier Kasukwere ebantwini bakobulawayo ukubana abe nguye umongameli welizwe siya kuma elections ka 2023. Asikabi political party, but sisaseyi movement yokupush ukuthi ubaba Kasukwere ngokubona kwethu abe nguye ozamela ilizwe.
Abasekeli bakamnumzana Tyson, bakamnumzana Xavier Kasukwere, yena owayeyisiphathamandla seZANU-PF, bathi kababuyeli emuva ngokuthi ancitise kukhetho oluzayo. Umteni kamoya umnumzana Robert Mkabe usuvumelene lomthethwandaba we-High Court ukuthi indodakazi kaMkabe uBona Shikore abe nguye okhokhela ukwabiwa kwelifa likayise. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi usehlise intengo yempuphu, njalo isaka le 10 kg ebelithengiswa nge $100 selizabiza i $50. Embikwena wethu lenamuhla umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe bavumelene phezu kwentengo lenhlanganiso yabagaya umumbu, iGrain Millers Association of Zimbabwe. Ukwehla kwentengo yempuphu lokhu kutsho ukuthi indleko eningi isizahlawulwa nguhulumende kwabagaya impuphu. Umnumzana Ncube uthi uhulumende uthethele linyathelo ngoba ekunanzelela ukubana uZulu ubhekane lendlala embi. Abantu abayizigidi eziphose zifike kweziyisishiyagalombili i-7.7 million badinga uncedo lokudla oluphuthumayo ngenxa yendlala. Omunye olenkampani egaya umumbu utshele iStudio 7 ukuthi isaka le 10 kg selizabiza i-$100, kuthi i-50 kg yona ebithengiswa nge-$517 isizabiza i-$250. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi, i-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle ukuthi impuphu ithengeke, ukuthi konke kuthengeke, ngokuba impuphu iqakathekile ekuphileni kwabantu. Kodwa sengitsho kanjalo kasingakhohlwa ukuthi ifike kanjani lapho ekhona namhlanje. Khona lokhu uhulumende asesithi uyakwenza ubevele kwenza, kwathi emavikini amabili adlulileyo kwathi kasezukukwenza, wasusa ama-subsidy, impuphu yavukisa $100 ku-$500 kusiya khona le. Ngakho-ke sifana lo muntu otshisa uthango alubiye, aluqalise phansi, aluthisa alubiye, siye sesisenza into ebonisa ukugula esingafanelanga sikubone kusenzeka kuhulumende. Lento iyenziwe ngabomo iyadiliza ubuhlungu, yaletha ubuhlungu empilweni zabantu obekungafanelanga bube khona. Uhulumende sephenduka futhi senguye sesethi uyakulungisa kanti nguye okudalileyo.
Kodwa omunye Ncube engathi kuqala isubsidy le ibisiya ku-GMB kodwa akathesi isisiya kubonabo abagaya umumbu, awuboni kusiba lomahluko?
Kuyinto enhle yona leyo esikutshoyo ukuthi vele bekungafanelanga ukuthi impuphu ikhwele. Uhulumende ohlakaniphileyo ubeza vele akulungise ngaleyo ndlela, athi sengisusa isubsidy isuka e-GMB siya kuma-millers. Bekuza kutsho ukuthi impuphu bengasoze ikhwele ifike kulesi sibanga lapho abantu abagcine bethatha imali ye-school fees bethiyathenga impuphu, kulethe ubuhlungu obukhulu kakhulu. So ke yilokho okuthiwa ngesiNgisi i-policy inconsistencies, ukusuka la kwenziwa okunye kubuye kususwe futhi kubuye kubuyele emuva kubuye kususwe. Yikho kwenza singabazuzi abantu abazohlanyela imali elizweni, ngokuba kakuqedakali ukuthi kuyiwa ngaphi, kuyiwa phambili, kuyiwa eceleni, kuyiwa ngaphi. Yinto okumele ilungiswe yona le, ingaphindi yenzeke into esiyibonileyo. Kodwa ke kuhle ukuthi imali isuke kumamilazi. Yebo, kambe siyakwazi ukuthi amamilazi akhona amaningi akhona buyabe yibo bona labo bantu abayibo abahambise amasubsidy kuwamamilazi esithi corruption, yibo abagayisayo basebebuya bezipha imali kahulumende. Yebo, siyakwazi ukuthi abanye kayisibo kahulumende, kodwa ke kuyinto okumele inanzelele ukuthi kayibuyi yenzeke kusiya phambili.
Umnumzana Evidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, iNational Consumer Rights Association, sixoxela ekobulawayo. Umteni kamuyi umnumzana Robert Mkabe lesiphatha amandla somthethwandaba we-High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabantu asebatshonayo namuhla bakhethe indodakazi kaMkabe uBona Chikore ukuthi abe nguye okhokhela ukwabiwa kwelifa likaMkabe. UBona lo nina uGrace yibo abahambe emthethwandaba kanye legqwetha lomteni wabo, kodwa amadodana kaMgabe uRobert Jr. loBelamen Chatunga bebengekho. Okumangalisa abanengi ukuthi uMgabe kachiyanga incwadi eveza ukuthi ufuna ilifa lakhe labiwe njani. UMgabe ubikwa wachiya imali engange 10 million US dollars ebhanga kanye lempahla enlutshwana nje engatsho lutho. Impahla yakhe igoqela umdadada wendlu abehlala kuyo lemuli yakhe eHarare ebizwa ngokuthi yiBlue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethweni indlu lelifa likaMgabe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwabakhe. Abasekeli bakamnumzana Sevia kaSukuwere, yena owake waba isiphathamandla sebandla leZANU-PF, behamba phansi komkhankaso lesihloko esithi Tyson wabantu. Bebekhankasa namhlanje enzikini yedolobho lakobulawayo kanye lasemalokitshini bekhuthaza abantu ukuthi basekele ukaSukuwere, yena othi uzancintisa edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2023. Kubika uBathabile Masuku.
Iningi ebelisemkhankasweni lo ngabasakhulayo abathi bafuna ukumelwa ngumuntu onanza izifiso zabo. Okhokhela umkhankaso lo engumqoqi wenhlelo umnumzana Andy Fassbender uthi abakabi libandla kodwa basakhulumisana labantu.
Lapha sihamba ngohlelo lokubeka ibizo lika Sevia kaSukuwere ebantwini bakobulawayo ukubana abe nguye umongameli welizwe siya kuma elections ka-2023. Asikabi political party, but sase movement yoku push ukuthi ubaba kaSukuwere ngokubona kwethu abe nguye ozamela ilizwe.
Umnumzana Cosmas Ncube, omunye wabakhokhela lomkhankaso, uthi ujonge ukuqoqa ontanga njalo uhlanganisa amabandla ehlukeneyo.
Sikhankasela ubaba kaSukuwere ngoba nguye simbone ukuthi ule lokhu zene ukuthi angakhokhela ilizwe leli alikhokhele kuhle and the movement kayisikho ukuthi iparty A1 ngamaparty amaningi achiyeneyo ikakhulu vele ngama youth alapha amaningi
ebuzwe umahluko phakathi kwe Tyson wabantu movement kanye le NPF unkosikazi Rosiphili olilunga le NPF njalo ekhokhela umkhankaso we Tyson wabantu uthi umkhankaso lo uhlanganisa abatsha njalo uhambelana lezifiso zabo
Hashtag Tyson wabantu it's not a political party, a movement. ENPF is a political party. I'm a member of this movement. Ngoba okwenzakala ku movement ngale uhambelana nalo lokho mina ngifunayo. Lami ngilesifiso sokuthi ngabe uSevia Kasukwere uyathatha la iabuse.
Umnumzana Butho Lezwe Ngwenya olilunga le National Executive kwabasakhulayo ku Tyson wabantu movement uthi umkhankaso lo uyaqhubeka kuze kufike u2023 njalo uza kuya lasemaphandleni.
Ikampeni yethu siqalisa kadesi kuze kufike u2023 lapho kuyavotwa khona. Hayi sikuthi sizayenza emadolobheni kuphela. Sizayenza le makhaya indawo zonke lapho kulabantu khona ukwenza ukuthi sazakale. So thina ikakhulu ntanga. He was saying sesihamba la uTyson wethu asimchi.
Umkhankaso lo usolwe ngabanye kobulawayo abathi bafuna ukubona uKasukwere ezikhulumela hathi ukusebenzisa uZulu olambileyo. Omunye wabo unkosazana Brenda Maseko.
Siyababona bayakhankasa sibili abantu abazithi ngabo Tyson wabantu movement. Kodwa mina ngiyakuza ukuthi kantena ungaphi lowo Kasukwere lowo ofuna ukuba ngumongameli. Kumele abuye phansi lapha ebantwini aphume labantu asitshele ukuthi navele uzasinika njengomongameli. Uzasinceda ngani njengoba laye wayevele ngaphi ekuhulumende kuqala. Sifuna yena asitshele ukuthi yena usinika abuye yena ahlane labantu engathumela abantu abalandileyo bayemenzela umsebenzi.
Balutshwana abantu abalethemba lokuthi umkhankaso lo uzadala umahluko empilweni zikaZulu eZimbabwe njalo umnumzana Kasukwere ulokhe engahlali elizweni selokhe umuyi umnumzana Robert Mugabe wahluthunelwa intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 ngabebutho bafaka umongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Usomlomo wedale leParliamente eMelika ele House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi sesifikile isikhathi sokuthi kwethulwe amacala abhekane lomongameli Donald Trump oyetheswa umlando wokucela umongameli wakwele Ukraine ukuthi abachuchisi bakulelo lizwe bahlolisise okwakusenziwa ngumnumzana Hunter Biden yena owayengumqondisi wenkampani ephehla umlilo kaGetsi okucatshangelwa nguTrump ukuthi yayilobukhohlakali obumangalisayo. UHunter Biden ngumtaka Joe Biden yena owayengumsekeli kamnumzana Barack Obama njalo oncintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans lama-Democrats kukhetho lomnyaka ozayo. Amacala la aza kwetheswa uTrump ethulwa ngaphansi kokutoniswa kukamongameli okwaziwa ngokuthi impeachment ngesiNgisi. UTrump ubikwa wayefuna ukuthi ilizwe leUkraine lihlolisise okwenziwa langu-Joe Biden ngoba enakanela ukuthi wavimba ukuthi umntanakhe etheswe icala lobukhohlakali kulelo lizwe. abakubandla lamademocracy bathi uTrump wayefuna ukusebenzisa udaba lolu ukwenzela ukuthi akhankase ngalo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kubikwa njalo wamisa ukuthi eleUkraine liphiwe izikhali Melika ukwenzela ukuthi liqale livule icala likaHunter Biden. Itali leHouse of Representatives lithi konke lokhu kuveza ukuthi uTrump wenza ubukhohlakali njalo wala ukuthi abanye bakhe bakhulume ngodaba lolu. Abakubandla lama-Republicans bathi ama-Democrats afuna ukugenqula uTrump yena wanqoba bethembile kukhetho luka-2016. Udaba lolu luza siwa edale le-Senate elikhokelwa ngama-Republicans kunsukwana ezilandelayo. Unkosikazi Nancy Pelosi ubike namuhla ukuthi sokumele kuhlelwe kahle wonke amacala etheswa uTrump lungakahanjiswa lolu daba edale le-Senate.
The president abused his power for his own personal political benefit at the expense of our national security by withholding military aid and crucial Oval Office meeting in exchange for an announcement of an investigation into his political rival.
Umongameli wachaphaza iofisi yakhe esenzela ukuthi ancedakale kwezombangazwe ngokulwisana lozancintisana laye.
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice but to act.
Umongameli usithiye kungelanto esingayenza ngoba ufuna ukuncedakala kwezombangazwe.
Because he is trying to corrupt once again the election for his own benefit.
Ilongu somlomo wedale le parlamente le House of Representatives konapa eMelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ekhuluma ngodaba lolu ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi abakubandla lama-Democrats bazimisele ukujezisa uTrump.
Okuthi uLungu Pelosi into bevele abanengi ade beyilindile ngoba sibonile kusukela i-investigation le eka-Donald Trump iqala ukuthi ama-Democrats vele alungiselele ukuthi am-impeach. So I think for the most part they expected ukuthi asho kanjalo uNancy Pelosi ukuthi mabaqhubeke ngama-articles of impeachment.
Kodwa kanye ngazani ama-Republicans akusekeli konke lokhu manje kutsho nxa kunjalo?
Well, ama-Republicans asoze akusekele okwamanje ngoba I think bonke bazama ukuma ngemva kuka-Donald Trump. Kodwa mase kusiya phambili kuqhubeka ngilethemba lokuthi izolo sibonile imibono ekhitshwe abathi ama-legal experts abo-professor bama-university bekhuluma ngalo daba lolu lokuthi uTrump into ayenzayo i-impeachable. Abathathu bakhona bebeyi-4, abathathu bakhona basho kanjalo beqinisekile ukuthi into eyenziwa ngoTrump ayivumelekile emthethweni. So ama-Republican ale choice ukuthi bazovuma yini ukuqhubeka besephula umthetho belandela uTrump noma ichance yabo leyo ukuthi bamstophe uTrump kulento ayenza.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe njalo ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eMelika. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokuvimba ukuhlukuluzana ezimulini we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singakayi esigabeni esilandelayo ke singene kwezenzakala eMelika ngamafitshane. Ilunga leviyo lebutho le lokhunjini eMelika livikwa livuke ubhova ladubulala bulala izisebenzi ezimbili njalo kwalimala owesithathu kakubi enkampeni yebutho ese-Pearl Harbor eHawaii. UGeorge Zimmerman, undoda owafunyanwa engelacala lokubulala osakhulayo onsundu uTrayvon Martin ngo-2012, okwabangela ukutshengisela elizweni lonke leMelika, usekhweze udaba lwakhe emthethwandaba efuna ukuhlawulwa yimuli kaMartin izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million. Esithi imuli le yangcolisa igama lakhe. Umongameli Bahram Saleh wele Iraqi uhlangane lommeli weMelika kulelo lizwe uMatthew Taylor kanye lomthunywa oqakathekileyo weMelika kwele Syria uJames Jeffrey eBaghdad behlaziya indlela zokulondoloza ukuthula kanye lezomvikela kwele Iraq. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka, imali isilela njalo kungela misebenzi. Ukubhidlika komnotho welizwe lokho kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ingcwethi yecubungula ezenotho endawonye lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo ngokusipha umbono wakhe ngokwehliswa kwentengo yempuphu.
Besivele sikhangelele ukuthi ngabe uyayehlisa futhi engaphansi ngoba balutshwana abantu abenelisa yona le imali ngakukhangela ukuthi izimuli eziningi kathesi kazisenelisi ukuthenga isikwa lokunye nje okungadliwa ekuseni. Abantu kade bephila ngayo imphokoqo lasi sithwala ekuseni. Kodwa ngakade zigcwele impuphu yafika ku-$100 sesekuvele sokungumhlola khona kangaze sokungahla kukhangelisanga kuhle. Kathesi ke nxa sokuthi yehlela abakufisi sokungconywana kodwa lokhu sikhangela ukuthi ngathi iyehla futhi ngoba umkhono welizwe kawumaka kuhle balutshwala abantu abakhola imali ukuthi bengenelise ukuthenga ama-10 kg yangu-5 ngenyanga.
Ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo.
Ye, ngiyamuzwa ubaba uDube, ngiyalizwa sisani umbuzo wenu. But mina I think lokho kuthiwa impuphu siyehlisiwe lani into ezinjengaze nalezo. I think ayisiyo into eyiqakathekileyo. Yikuvala idamu eselidabuka ngezandla lokhu zama ukuvala lapho ekugcineni vela olanto yenzayo liza kuka lijilike kuphela. Ngoba ukuqakathekileyo kathesa umithi ngako yikho abakukhangeleyo. Yikulungisa khona lokhu ngesikuthiwa yiwo ama-fundamentals angikhona a-economy ayenza ukuthi ama-price aze afike kuwona la ma-levels afika kuwo ngoba esilonge engalungiswanga wona la azabe lokhu ekhwela ama-price kungathiwa impuphu kayiyehle isala ezitolo ukuthi ibe yi-$50 okulandelayo yikuthi ezitolo impuphu sizayidinga siyiswele sizakhithima indawo yonke siyiswele siyithole phandle ku-black market iyabe ngaseyiyo la $100 ku-black market iyabe siyi-$150 ngoba sokuyinto eswela eshodayo.
Mnumzana Dube, ukwehliswa kwentengo yempuphu kunganceda yini nxa ezinye impahla zivele zidule?
Ngamafitshane singathi ukuthi wonke ama-basic commodities besingathi yonke impahla ekhanda ukuthi umuntu ayisebenzise endlini kubalisele cooking oil, balisele isinkwa, balisele isitshebo, onyama, even lawo matembo nalawo abantu ababephila ngawo kudala kakusathengeki lutho. Zonke izinto esingathi umuntu uyafuna ukuzisebenzisa endlini bebe kasabambeki, kasiyo mpuphu kuphela. Khona kufana nje lokuthela amanzi emfana wedatha ngoba ukukhona ukuthi impuphu yakhona uyakuzayidla ngani ngaziyehla, into kuyamele iyethenga isitshebo.
ngawuthenga isitebo sakhona ikeji yenyamithini ihlanzi zona maziyimalini uchazo esikhuluma ngalo luyi-$10 so ngamafitshane impuphu izakwehla kodwa okunye okumele kuhambe le mpuphu kakuhlanga ngoba futhi la mafutha angikhona okumele uwasebenzise kati ezinto embuzo omunye wantshela nge-R45 phandle bengi-R35 so kuyafanana kakukehlile ukuthi ungathi wabehlisile nje behlisa yonke into nge-same percentage ukuthi ngasithi half yonke into yaba yihafu yokungaba ngcono
ye mnumzana afuza sizwile njalo umphathintambo kahulum mende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo esithi uhulumende lanqa ubungcono bokhanya bobuyambijana mbijana uyazama njalo ukuthi alungisise ezomnotho welizwe uhamba kancinyane yini uhulumende mbekuzalunga kusasa njengokutsho kamnumzana Moyo
kuthembisa ukuthi sithi sizithembisana siqinisana but indlela okuhamba ngayo sikhuluma iqiniso mina ngibona nani kuzasithatha isikhathi esiqiside kakhulu isifiso sibili uhulumende ulaso esokuthi umkhono uma uvuse indlela umthula kade buya ngayo ibiyiyo sivungelenye indlela i-economy kade izalungiswa ngayo ukuthi izinto ziqale zifike kwenale i-level kade zifike kuyo but then also kuhlupha ukuthi sezifikile khonaphana kade kuthiwa zizafika khona but ukuthi kosiwe kusukusukumali sokusala ngwana ngokuthi I think mina ngwanani baphangisa kakhulu indaba yokuthi bekhiphe i-multi-currency besibisele kuzindola baphangisa kakhulu bephangise kanjalo kwahle kwabuyisela izinto phansi kakhulu kade sokusukuma kwangibona kuzakwanzima ngokwamaqini kona la mazwe uminister uSibusiso Moyo akhuluma ngawo angeke abe le-confidence yokusebenza lathi sisasebenza ngedola elingela value eyiyo and le ntengo yayo engayisiwe yokuqamba amanga ukuthi sithi idola lethu besoke liforsa ukuthi limiso lona lingamanga ngendlela yena le so kusase kude kakhulu kakhulu kunaphandle kokuthi maybe bengacabangisisa bebuyele kumulti-currency nxenye singaxasa ukupikapika mbijana but indlela abayenza ngayo ukuthi kuhle kuthiwe gas esifake idola isibisele emuva kakhulu whereas izinto zikamthuli bezingani zifuna uhamba ngendlela eyiyo barathe sesibuyele emuva kakhulu
ungasinika umbono wakho umnumzana Dube ngamazwi kamnumzana Fuzwayo
nami ngithanda ukukusekela ukuthi bekumele ukuthi nxa kuthe kutshintsha imali kube yinto egradual engenzakali ngesiphangephange ngoba khonokhana ngithi kwethusa abantu anti abona ngabe kuthiwa into le iqalise ngesikhathi kusasebenza i-US dollar kwaqiniswa kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa kusebenza i-cocase bona laba into ezinjalo abantu bengasoze bethuke kakhulu kodwa kathesi ngenxa yokuthi kwade kwavuka sokuthiwa khonakhona lapha sokunje abantu bahle bethuka abala confidence abantu ngemali yezimbabwe ngaze sithi siyazamani i-confidence i-currency kumele abantu babe le-confidence ngayo ngoba ezilongo bengela-confidence ngayo kunzima ukuthi bayitrust khonokuyani ukuthi i-multi-currency yakhe yakhithwa masinyane ngesiphangephange abantu bathi bethuka le yangikhaya yasalayo yasala ukuthi ngabantu abantu beyikhangela ngelililo bayilithi ngalesinye isikhathi the bond ibeveli khona kodwa ngenxa yokuthi i-1:1 hhayi abantu bebeyisebenzisa bengelandaba
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa endawonye lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi kwezenotho velo sithandekile mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo inhlanganiso yePremier Soccer League ithi abadlali abadlale kuhle lonyaka bazaphiwa imivuzo kusasa. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Amabizo omdlali ozakhethwa kuba ngodlale kuhle ukwedlula abanye lonyaka labalandeli bakhe ababili kanye lomqeqetshi oyabe esebenze ukwedlula bonke azakwaziswa ngalelo langa emcimbini ozakwenzelwa eHarare. Umdlali weqembu leCapes United uJoe Ngodzo nguye okhangelelwe ukuthola isicoco sokuba ngodlale ukwedlula abanye bonke lonyaka. Laloba nje abanye besithi umdlali onjengoPrince Dube weqembu leHighlanders lo Ian Nekati oweZPC Kariba labo bangaba ngabanye abangathatha lesi sicoco. Abanye abadlali abalamagama angatholakala labo bencintisa ukuthola lesi sicoco nguKing Nadolo, Clive Augusto, Evans Katema, Neva Tigere, Phineas Pamusi, Ralph Kawondera, Ariel Svanda, lo Wellington Taderera. Ngomnyaka ophelileyo, lesi sicoco sitholwe nguRodwell Chinyengetere okweminyaka emibili ilandelana u-2017 lo-2018 esadlalela i-AFC Platinum engakayidlalela kwele-South Africa. Isicoco somqeqetshi ese-Coach of the Year sikhangelele ukutholwa phakathi kuka-Darlington Dodo we-Capes United, Lizwe Sweswe owe-FC Platinum kumbe uGodfrey Tamirepi owezPC. Ngimela iStudio 7 ngise Washington DC nginguPraxedes Jeremiah.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi usehlise intengo yempuphu njalo isaka le 10 kg ebelithengiswa nge-$100 selizabiza i-$50. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.